CandyBeats.com.
Fedua goody. It was you. Pamwevoti akahaita mfriji inindo vatipa kuti ndiri bridge pazvaro mwana voti azvarisa hausi this time ndiri kurova ma twins kana makwadzi kune mamero ndati kune mavero ridza bero ndoto yambudzavo vamwe vanhu ndoto yambudzavo ndiri bridge kunge bed bridge kwete stone ridge lyrically rich kamina switch stick to me roots diri we my boots yeah. Kunge Chris Breezy diri pa easy ndogona kungotora mari nema autogiri afrikana zvimapixi nemapepi avo nevasikana vavo nemapepi avo nevasikana vavo pasina chimanimani pasina chimani pasina kumanikidza pasina chimanimani Money, money, pasina chimani money. Ndinototora mari kuita take money, make money, everybody. Pasina kumanikidza kuita chimani money, chimani money, pasina chimani money. Ite kumbunyikidza apana chimani money. Bate wenyu wangu anopenga, bate wenyu wangu anopenga, bate wenyu wangu anopenga, bate wenyu. Uyo ndokusaka akatyirwa koso kuda kupedzera ini shungu wafamba wakabaiwa nesoso au nonge nyama mpoto naive duwe kudi vamwe voti akahaita mfriji ini ndovatipa kuti ndiri bridge pazvaro mwana voti azvarisa hausi this time ndiri kurova ma twins kana makwadzi kune mamero ndati kune mavero ridza bero ndoto yambudzavo vamwe vanhu ndoto yambudzavo ndiri bridge kunge bed bridge kwete stone ridge lyrically rich kamina switch stick to me roots ndiri we my boots
yeah. More music on trendybeats.com.